takati one day inini vamwema honorable member bomemba echikadzi nechirume tichiti tinoona mumwe wedu sezvo iri nhengo paramende iri mukati medambudziko. Tatanga taudzwa kunzi masikala vari kumuti murefu. Tasvikapo isusu tikaudzwa kunzi havasi pano, vava kumasvingo prison mukati metown. Tochisvika isusu pamasvingo prison paye tokumbira kuona vasikala vanochengetedza jere racho verhengi dzepasi. Vatiti havakwanisi kunge vachikurukura nesu, rega vatidedzere mukuru. Vadedza mukuru kudaro tazama kuti timutaurire kuti noti nhengo dzeparamende tari tiuyewo kuzoona vasikala. Panguva iyoyo aita kunge semunhu asvikirwa kunge ane zvamubata, akatanga kutotiti muriveti katinoti maMPMDC ndokutanga kutipusha kusanganisira nekutobata nhengo dzemaMPA evanhukadzi vanga varipo. So mukudaro imomomo ndomanati muti aiwa nhengo idzi nhengo dzeparamende dzari kudai kupusha, watouya zvesimba kwandiri uchitondipushirira zvesimba achitondisairira ndichinotevera kumashure. So ndo zvaita kuti vanhu vazongomira nekudedza mapurisa panzvimbo iyoyo. Vazouya dispo nemutevedzero wake pamwe chete naofisa nechaji vanhu vavo vechidzimai vakatraya kuyananisa kunzwa kuti chii changa chatora nzvimbo. Ndonge tachivatsanangurira kuti ndomamiriro aita zvinhu pano, ndokunge vachiti chiuyai muvhurise dhoketi kupolice station. So panguva inoni yekuti tiri kumhanyisana nenyaya dzerali nezviri kuitika zvinezvi, tatimbotibira timbotanga tambomhanya kurali. Tabva kurali tichaona kuti tinodira tichinge taadvaizwa nemagweta edu kuti tofamba sei nenyaya yacho yekubatwa zvisina kunaka kwataitwa nemukuru wejeri.
Saka mazokwanisa kuvaona here vasikala?
Kwete, vasikala tatosvika pakutobvapo takundikana kuvaona. Tanzi isusu pane instruction inonge iripo pajere yekuti hapana vanhu vane kodzero yekunge vachimuona. Tisingazive kuti pane umwe here achakakwacha adhabvumirwa, but kwaenda vanhu vakatiwo kubva makufeni nenguva yaaizendawo inini kunyange vasiri kuti mashure mangu vakundikana kuti zvekare kuti vange vachiona vasikala nekuvasira chikafu nekuvasira mashoko esimbiso.